Gurukota rezvemari vaPatrick Chinamasa vanoti chikwereti chenyika chava kuvavarira kusvika pamabhiriyoni 10 remadhora uye vanoti hurumende haina kana kobiri rekubhadhara zvikwereti zvayo kumasangano ose anokweretesa mari akaita seWorld Bank, International Monetary Fund, African Development Bank, European Development Bank nemamwe.
Paris Club creditors wakaungana weku madokero weWestern countries wese vatine zvikwereti nawo. One association yawe inonzi Paris Club inovabetsera kuti vadzingirire nyika nemakambani asiri kuvabhadhara. Tine zvikwereti kwese ikoko. Izvi zvinotitadzisa kuti tikwanise kuenda kudzokera kwavari kuti watikwereti so imwe mari yekuti tiite zvinenge tichida kuita pamusoro pedevelopment munyika medu.
Vaenderera mberi vachiti hurumende iri pakati pekuda kuunza mutemo uchaita kuti paumbwe hofisi ichange ichiongorora nyaya dzekutorwa pamwe nekubhadharwa kwezvikwereti zvine nyika.
So tatora danho rekuti tiite ofisi muministry yefinance inenge indori kuita basa chete yekudzingirira kuti tizive kuti zvikwereti zvotakakwereta ngezvipi, ndiani utakakwereta, interest rate yacho nge yakamira sei. Tinoda nguva yakadini yekuti tinzi tibhadhare chikwereti ichocho. Tiri kumbobhadhara here? Vanofanira kunge vachiongorora kuti zvikwereti zviri kubhadharwa here. Zvimwe zvikwereti zvacho handi zvedu, zvinenge zviri zvemakambani anenge atora zvikwereti. But pamusana pekuti makambani ari munyika medu, kuti wabhadhare vanoda mari yeZimbabwe kuti wabhadhare zvikwereti zvavo kubva kune zvavanenge vachitengesa. So tinofanira kunge tichizviziva futi kuti zvikwereti izvozvo zvakamira sei.
Vachinamasa vati mutemo uyu uchange uchisungira mapazi ose ehurumende, makambani ehurumende pamwe nemakanzuru kuti atanga apiwa mvumo negurukota rezvemari asati apinda muzvibvumirano zvezvikwereti. Vachinamasa vati hurumende iri pakati pekutaurirana nemasangano anokweretesa mari kuti ipihwe zvimwe zvikwereti uye vati mari iyi ichazenge ichishandiswa mukugadzirwa kwemigwagwa pamwe nemagetsi. Masangano anokweretesa mari eIMF neWorld Bank ari kuti Zimbabwe ngaitange yabhadhara zvikwereti zvayo kuitira kuti ikwanise kukwereteswa imwe mari yairi kuda zvikuru mukuvandudza upfumi hwenyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.